government ingadero ya shandisa yet not the General Laws Amendment Act kungogadzirisa dambudziko remutemo wecommon law uyo unobvumidzwa vashandi kuti vadzingwe nenotisi pari zvino ndo unenge une nyonganyonga yakawanda vaumisa vangadero vazochibata bata dzimwe nyaya idzo munguva yakati rebei vapamukana kuma employers vapamukana kuma employees na iyo government kuti vatarise kuti vobatsira sei ma employees vobatsira sei ma employer nokuti vese vane matambudziko
ko vamwe vanga vachiti ivo zviri kuda kuitwa zvekuti mutemo utonge uchidzokera kumashure zvinogona kunge zvichizoita kuti unge uchityora bumbiro remutemo icho kwadere
dambudziko riripo nderekuti vanhu vari kutaura izvozvo havasi kuongorora kuti mutongo wesupreme court wanga uchitsanangura kuti aiwa mushandirwi anogona kudzinga anomushandira pamutemo unonzi common law achishandisa yavanoti izvoni common law right but haisiri right kana kuti kodzero iri kupiwa neyatinoti izvo statute kana kuti mutemo wakagadzirwa neparliament zvichireva kuti izvo pamutemo haisiri mutemo wakanga wambopaswa nedare kana kuti haisiri kodzero yakanga yambopiwa neparliament zvichireva kuti parliament ine masimba ekuti uyu mutemo uyu wecommon law toda kuubvisa kubva kumashure zvichienda kumberi saka nokuda kwekudaro hapana chakaipa pakudaro asi chiripo ndechekungoti izvo vanhu vari kukanganwa zvazuro kuti zvakamboitika kuland reform zvakaitika kunyemawo veterans takazviona pakati wandei mutemo uchidzoka kumashure.